manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 30, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzire yekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid-19 ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi wedare repamusoro vatawanda chitapi vanoti vachapa mutongo wavo nemusi wechipiri pachikumbiro chemumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. MDCT inoita musangano nevatsigiri vayo kumateveleland ichivazivisa zviri kuitika mubato.
Kwira kwepoverty datum line kuri kutiratidza iko kuti cost of living muZimbabwe yakwirawo nekuti kana PDO iri kukwira zvingorwa kuti an average family of 5 yakudawo mari yakawanda kuti inge chiye kwanisa kurarama pamwedzi woga woga.
Zvinhu zvoramba zvichikwira mitengo zviri kupa kuti mhuri dzakawanda dziomerwe neupenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro vatawanda chitapi vazivisa nhasi kuti vachapa mutongo wavo nemusi wechipiri pachikumbiro chemumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutongo uyu vanga vachifanirwa kupiwa nhasi zvichitevera zvakaziviswa nedare iri svondo rino apo magweta evaviri ava ayo ari kutungamirwa navaAlec Muchade Hama akasvitsa chikumbiro ichi pamberi pavachitapi. Vachitapi vakavimbisa kuti vachapa mutongo wavo nhasi asi vachitapi vaudza magweta amuzvare Mamombe namuzvare Chimbiri kuti havasati vapedza kunyora mutongo wavo pachikumbiro chevaviri ava. Izvi zvinoreva kuti vaviri ava vacharamba vari muusungwa vari kuchikurubhi Maximum Prison uko vakachengetedzwa. Vaviri ava vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yeCovid-19 National Lockdown. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti mhosva iri kupomerwa muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri iri kutarisirwa kutanga kutongwa mwedzi unouya musi wa5 Chivabvu. MDC inotungamirwa nava Douglas Mwonzora inoti yaita musangano kudunhu reMateveleland wekuzivisana nevatsigiri vayo pamwe nekuziya nzira dzekuwedzera mavhoti mudunhu iri kuitira kuti panozoitwa sarudzo bato iri rinenge riine vatsigiri vakawanda. Bato iri razivisawo vatsigiri varo zviri kuitika mudare reSenate. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muBulawayo, vaDouglas Monzora vati vanga vachisangana nevatsigiri vavo mudunhu reMatabeleland North senzira yekugadzirisa mamiriro ebato ravo vachiti nhengo dzavo dziri kutsigira zvakanyanya bato ravo.
MDCT yasvika panyaya yekuita restructuring yayo. Tichigadzirisa madistrict edu maprovinsi pamwe chete nemawadi. Tiri kufara zvikuru nekuuya kuri kuita vanhu vedu vachitsigira musangano wavo.
Monzora vatiwo vatora mukana kutsanangurira kuvatsigiri vavo zviri kuitika mudare reparamende panyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika. Vamonzora vati bato ravo iro rine dzimwe nhengo dzedare reNational Assembly dzakatsigira kuvandudzwa kwebumbiro rebhiri remutemo weConstitutional Amendment Bill No. 2 richange richiita musangano svondo rinouya wekubvumirana kuti nhengo dzaro dzichange dzichivhota sei mudare reSenate.
Kana kuti nhengo dzeSenate dzeMDCT dzinenge dzichivhota musi wechipiri. Tiri kuita musangano wedu wekuronga kuti tichavhota takadii musi weMonday kana kuti chipiri makuseni. tichiongorora kuti constitution iyi tikitarisa maamendments aripo zvinonyanya kubatsira vanhu vedu ndezvipi.
Vamonzora vatiwo sebato vanotsigira zvakanyanya kuwedzerwa kwemadzimai nevechidiki mudare renational assembly pamwe nekupiwa masimba kumatunhu, asi vati havatsigiri zvachose nyaya yekuwedzerwa kwemakore evatongi vematare.
Asi nyaya iripo ndeyekuti tichitarisa youth quota, women's quota, devolution, zvinhu zvakatinakira. Chakashata zvinhu zviviri zvandataura, nyaya yerunning mate pamwe chete nenyaya yemajudges kuwandudzwa kweterm of office yemajudges.
Vamonzora vashorowo masangano akazvimirira vachiti ari kushoropodza bato ravo nekuda kwenhengo dzavo dzenational assembly dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika, vachiti masangano aya angadai ari kuita hurukuro navo kwete zvekunyombana. Asi vaOwen Dliwayo vanoshanda neplatform for youth development vati vamonzora vari kurashika uye nhengo dzavo dzakavhotera kuvandudzwa kwebumbiro remutemo hadzizivi zvadzakavhotera.
Varatidza kusanzwisa ro yecivil society munyika muno. Ro yecivil society haise kuti anzi tingopembedza chese chese, ndeyekutaura panenge papotswa neavo vanenge vachiti tiri mukutonga kana tiri mune zvematongerwo enyika. Saka civil society panyaya constitutional amendment bill number 2 iri kutaura kuti iyo vanhu pavakaita mapublic hearing pane zvakataurwa nevanhu. Saka izvozvo tozotarisa nevoting patterns yakazoitwa toona kuti hazvisi kupindirana. Ivowo futi vamonzora vacho vaitofambisa vati vakatoratidza kuti vari kuda kuti ipase kana kuti vanhu vaitambiri. Saka civil society iri kuti taedzerai zviri kutaura vanhu.
Vadliwayo vatiwo bato ravamonzora rakakanganisa zvikuru nekuvhotera kuvandudzwa kwebumbiro risati rashandiswa zvakazara.
Civil society iri kuti makurumidza kuda kuamenda constitution isati yanyatsa kunzi gejegeje kushandiswa, hasati taona mabenefits kana kuti michero yeconstitution ya 2013 iyo inini maakutoamenda.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakabuda nechisungo nezuro chekupikisa kuvandudzwa kwebumbiro remutemo yenyika richiti izvi zvakaitwa nenzira inotyora bumbiro remutemo yenyika. Svondo rapera. Gweta rinorwira kodzera dzevanhu vaNcovani Sithole vakasvitsawo chikumbiro chavo mudare reconstitutional court vachiti dare resenate harikwanisi kuzeya constitutional amendment bill number 2 nekuti mutemo wakaita kuti bhiri riumbwe constitutional amendment bill number 1 yakashandiswa zviri kunze kwemutemo sezvo nguva yebhiri yakapera zviri pamutemo pakapera paramende yechisere musi wa29 chikunguru 2018. VaSithole vanoti kudzoswa nerweseri kwakaitwa constitutional amendment bill number 1 mudare senate kutanga kwemwedzi uno kwakaitwa nenzira inotyora bumbiro remutemo yenyika rakatanga kushanda muna 2013. Dare iri harisati rapa mutongo waro panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 44 vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga pazviuru 37 200 35 kana kuti 38,235. Vanhu vaviri vakafa nezuro izvo zvakasiya uwandu hwevanhu vafa huri pachiuru 565 kana kuti 1567. Bazi iri rakatiwo vanhu zviuru 10,950 vakabayiwa nhomba yekutanga zvakasvitsa uwandu hwevabayiwa nhomba yekutanga pazviuru 491 kana kuti 400,771. Vamwe zviuru 6,834 kana kuti 6,834 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi pazviuru 96 25 kana kuti 76,825. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni 10 senzira yekurwisa chirwere checovid-19 kuitira kuti chisarambe chichipararira munyika. Uwandu hwatazivisa uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Izvi zvinoburitswa Studio 7 isisiri kutepfenyura. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat inoti mari inodiwa nemhuri yevanhu vashanu pamwedzi yakakwira kuenda pamadhora zviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana matatu nemakumi matanhatu emari yemunyika kana kuti $28,362 muna kubvumbi kubva pamadhora zviuru makumi maviri nezvitanhatu nemazana mashanu ane makumi matanhatu $26,560 muna kurume. Izvi zvinoreva kuti munhu mumwe chete anoda mari inoita madhora zviuru zvishanu nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemaviri emari yemunyika kana kuti $5,672 pamwedzi kuti ararame mumwedzi wakubvumbi achitenga chikafu nezvimwe zvose zvinodiwa kuti anzi haasi murombo. Izvi zviri kuuya panguva iyo vashandi vakawanda vakarasikirwa nemabasa kuchitiwo vashoma vachiri pamabasa vari kutatarika nekuda kwedenda reCOVID-19 iro rakavakanganisira mabasa nenzira dzavo dzekurarama nadzo. Vashandi vemuhurumende vakawanda vari kuchemawo kuti mihoro yavo iri pasi pemari inodiwa nemhuri kuti irarame. Nemugovera, vashandi vemuZimbabwe vari kubatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi pasi rose reWorkers Day. Izvi zviri kuuya panguva yevashandi vehurumende vari kuenda kumabasa vari kuenda kaviri chete pasondo pamwedzi vachiti havana mari dzekufambisa. Tabata nyanzvi mune dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara kuti tinzwewo maonero avo.
Kukwira kwepoverty data line uku kwaturwa neweZimstat kuri kutiratidza iko kuti cost of living muZimbabwe yakwirawo, nekuti kana PDO iri kukwira zvinongoreva kuti an average family of five yakudawo mari yakawanda kuti inge ichikwanisa kurarama pamwedzi woga woga. Saka PDO inongotirakidza mari inodiwa nean average family mukutenga chikafu nemanonfood items pamwedzi woga woga. Saka makaona yakwira ende apa yakwira nepercentage yakati kurei kubva pa26,560 chisvika pa28,362. Saka kukwirawo kuri kungoita cost of living munyika. Saka zvirikureva kuti vanhu vakawanda vari kurarama muurombo. Kana average income iri below PDO zvinongoreva kuti vanhu vari kurarama mungati moderate poverty pachirungu.
Takanzwa mazuva apera Dr. Chitambara zvichinzi inflation yaderera. Zvinozosiya papi kukwira kuri kuzoita zvakare mari inodiwa pamwedzi uku?
Kuslowa down kweinflation hazvirova kuti zvinhu zvagadzikana. Zvinongoreva kuti zvinhu zviri kukwira but hazi kukwira nemakwiriro azvambenge zvichiita nguva yapfuura. Saka zvinhu zvakawanda zvichirungodhura vazhinji. Saka ndozviri kuita kuti maPDO figures edu aramba achikwira mwedzi woga woga.
Chii chikuru chiri kusunda kukwira kwePDL?
Kukwira kwePDL kuri kunokonzerwa nekukwira kwezvinhu munyika. Inflation hongu rate rati dererei but hazviri kuti zvinhu hazvi kukwira. Zvinhu zviri kukwira but zviri kukwira nerate riri nani pana makwiriro azvambinge zvichiita. Mitengo yemafuta yedzimotikari yakakwira iwo mwedzi uno, gore rino yanga yachitokwira pamwedzi wega wega. Zimbabwe ndiyo nyika ine mitengo ye mafuta iri pamusoro-soro mudunhu reSADC, uyewo muAfrica tiri panumber 2 mushure meSenegal. Saka kukwira kwemitengo yemafuta kunoafekta kukwira kwezvinhu, kunoafektawo cost of living. Saka maonero angu zvataona zvinonyanya kudhraivha kukwira kwemafuta kuri kunyanya kudhraivha mitengo yezvimwe zvinhu zvese, uye kukwirawo kuri kuita cost of living sezvatiri kuona zviri kutaurwa nemafigures epoverty datum line.
Mungatarisira here kuti zvinhu zvichashanduka mumwedzi iri kutevera iyi?
Handione zvinhu zvichinyanya kushanduka for the better munguva pfupi. Panotoda time yakati rebei yekuti tinge tichiimplementa mareforms anoita kuti zvinhu zvinge zvichigadzikana, especially panyaya dzemoney supply growth uye nyaya yefiscal discipline munyika. Hongu gore rino taikaitwa nyasha pakuti mvura yakanaya zvakanaka. Saka zvinogona kuunza advantage yekuti tinowana foreign currency yakawanda, uyo kuwanda kweforeign currency kunogona kuita kuti zvinhu zvitigadzikanei pamisika yemari maforeign exchange markets. Uyo chikafu chakawanda zvinoitawo zvakare kuti dambudziko ratanga tichiri kunyanyosangana naro rekushayikwa kwezvekudya ringe richiitawo nani.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vari parunare kubulawayo ne Studio 7. Yasvika nguye kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana nevashanu vanonzi vafa muIsrael, uye vamwe vanhu zana nemakumi mashanu vanonzi vakuwara mukutsikirirana kwaita vanhu panzvimbo inokosha yemajuu kumaodzanyemba kweIsrael. Kutsikirirana uku kunonzi kwatanga mushure mekunge chivakwa chinoshandiswa nevanhu kufamba vachienda kune zvimwe zvivakwa chadhirika. Panzvimbo iyi panonzi panga paine vanhu vanodarika zana rezviuru. Vanhu ava vaungana vachida kupemberera kutanga kwezororo remajuu reLagbuma muguta reMeron. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakadzokera kumuzinda wavo White House nezuro manheru mushure mekushanyira dunhu reGeorgia, uko vakashandisa mukana werwendo urwu kushambadza urongwa hwavo hwekushandisa mari inosvika $4 trillion mukusimudzira zvivakwa, migwagwa nezvimwe senzira yekuvaka zvakare America. Vapoteri vakabatwa zvakashata pamwe nekumbunyikidzwa kodzero dzavo muLibya vavana runyararo pamwe nekuchengetwa kwekodzero dzavo muRwanda zvichitevera chibvumirano chinozivikanwa nerekuti the emergency transit mechanism, icho chinobatsira vari kutsvaga upoteri kuti vabatwe sevanhu vanoda kubatsirwa zvechimbi chimbi. Vamwe vabereki vane vana muzvikoro zvakasiyana siyana munzvimbo dzakatenderedza nyika Growth Point kuBikita vanoti vari kutyira upenyu hwevana vavo sezvo vana vadiki vari kuurayiwa mudunhu iri nevanhu vanofungidzirwa kuti vanenge vachiita zvemishonga yechivanhu. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kushayikwa kwevana vaviri mukati memasvondo maviri, mumwe wacho Michelle Musharu ane makore matanhatu akazowanikwa akafa uye akakandwa mugomba rechimbuzi paseri pezvitoro zvevabereki vake panyika Growth Point. Ongororo yemutumbi waMichelle yakaitwa kuchipatara inonzi yakaratidza kuti mwana uyu akaurayiwa uye mapurisa anonzi ari kuferefeta nyaya iyi. Mumwe musikana ane makore mashanu nekutenda chirandu wemurayiro rekwaMhinde akashayikwa svondo rino achibva kuchikoro uye asati awanikwa. Amai vanokutenda, amai Faith Kurungenje, vaudza Studio 7 kuti mwana wavo asati awanikwa uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa.
Achibva kuchikoro sana ane 5 years yakamhangarwa vanhu vachiri kutsvaga. Ameno pamwe mapurisa anisandanyatsoona kuti ari kutsvaga here kana kuti ari kudii. Vakamhangara kubhesi kwanyika.
Amai ava vatadza kuramba vachitsanangura Studio 7 zvakaitika pakushayikwa kwemwana wavo sezvo vange vava kuchema. Asi vamwe vagari kuBikita vanoti vari kugara vakabatira hana mumaoko vachityira kuti vana vavo vanogona kuurayiwa vachibva kuzvikoro uko vamwe vanofamba nzendo refu. Vamwe vagari vepanyika vakaita sava Oscar Makova vanoti misodzi yavo pana Michelle isati yaoma vakakashamadzwa zvikuru nekushayikwa kwaanokutenda izvo zvaita kuti vatyire vana vavo.
Isu vanhu vagari vekuBikita takutogara tichitya sezvo vhiki yapera takarasikirwa naMichelle Musharu misodzi isati yapera nokutenda chirandu uyo akushayikwa futi. Saka takutotyira vana vedu vanoenda kuzvikoro kuti vachachengetedzeka sei uye kuti tichagara sei navo vana vedu ava. Zvakare hatisi kunyatsa kuona kuferefetwa kwenyaya dziri kuitika idzi kuti zviri kufamba sei. Saka vabereki vazhinji vari kugara vachitya maenderano enyaya dzemabhinya dziri kungotaurwa nezvadzo idzi muBikita district.
Vari wekusosera amai Mesi Mutingwende vanoti zvava kutyisa kuti vana vaende kuchikoro nekudzoka vega nekudaro vako vaperekedza mazuva ose.
Isu sevabereki vekuno kuBikita taakutotyira vana vedu zvakanyanyisa. Saka mangwanani pavanoenda kuchikoro tinotovaperekedza. Time dzavanobuda futi totonovatora tomekashuwa kuti vana vasvika here kuchikoro zvakanaka. Kumba futi todzoka navo tonyatsoona kuti vava pamba. Nekuti mabhinya acho arura vana vedu vangapera, tiva kutotya sevabereki.
Mumwe mugari wekwaChikuku muzvare Emilia Musakwa vanoti dai mapurisa apindira mumaruwa aitsvaga mabhinya aya abatwe kuita kuti nyaya idzi dzisaitike zvakare.
Isusu hatisi kufara nenyekuti mapurisa ari kutange asiri kuteka action. Ukangoenda unomhangara mari nyaya yacho haipindurwi, haina agency yainopiwa. Yet this is a matter of life and death, of which vanhu vacho vanoitora senyaya isinangana nebasa rese. Vano ameno ngati vanenge vaine something choningo kuda here kuti nyaya izofambiswe, kwaza munyaya dzavo vakaindonoripota havanokasika kuitwa, badzimwe dzacho hadzisi kuitwa nemazvo. Saka isusu hatisi kufara, tatoda kutoti mabhinyaya abatwe nenyekuti vamwe vacho vasazorambe vachizviita, kozi isusu hatisi kufara nazvo. Baba, vana vakakosha, vana vedu tetichivada, kuda vana vedu vadzoka.
Mutauri wemapurisa mudunhu remasvingo Inspector kuda kwashe Dhewa vati vachiri kuferefeta nyaya yekutanga yaMichel, asi ane kutenda vange vachiri kuda kumbobata mapurisa ekupikita vanzo zvizere zvakaitika.
Yekutanga hesi takaiga muchiri mukati nayo asi iri kuferefeta, ari katimboona yechipiri itoro zvamutaura ane ripoti yakadaro.
Gore rapera Tapiwa Makore, mukomana aya ane makore manomwe, akagurwa musoro nababa mukuru vake vaida kuvandudza mabhizimusi avo nezvemishonga yechivanhu kwaMurehwa. Mwedzi uno vana vaviri vekwaMutasa Central kudunhu reManicaland, Dylan naMelissa veMhuri yekwaBenza, vakaurayiwawo nenzira dzinofungidzirwa kuti dzine chekuita nemishonga yechivanhu. Pakafa Tapiwa gore rapera muna Gunyana, Zimbabwe Human Rights Commission yakashoropodza maitikiro akadai ikakurudzira kuti mapurisa afirefite zvine udzamu nyaya dzakadai. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vakare mara vakawanda vanoti kambani yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO inofanira kutora matanho ekuona kuti mabhazi ayo agadzirwa nenzira dzinoita kuti vanhu vakare mara vakwire mabhazi aya vakasununguka. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
VaAdrian Munyoro vanogara kuchitungwiza, avo vane cerebral palsy, vanoti vanonetsekana zvikuru pakufamba nemabhazi eZUPCO.
Atiwane mukana wegu inda nekuti vanenge paine kaku anane kaku tandizirana, saka kazhinji kacho tinokuwadzwa.
VaMunyoro vanoti vanofambisa mabhazi aya vanoratidza sevasina dzidziso pamusoro pemabatirwo anofanira kuitwa vakaremara.
Ukaedza kutaura namuchairi kuti muchairi onei kundi zandizi ndokumurawo kupinda, muchairi hana hanya nekuti akubatsira. Saka tinowanika taakuenda kumaprivhesi kwavanoti kumusikasi kwatinokuwadzwa uye kwatinotumwa nemota nemapurisawo achimhanyisa mota.
VaAgri Musavengana vekuWaterfalls vakaremara gumbo rekuruboshwe, vanotiwo vashandi vakaremara vane dambudziko guru pakufamba munguva dzemangwanani.
Madhraivha nemakondaktazi vari kuona kuti vanhu vakaremara havana basa ravanoshanda, uye hakuna kubasa kwavanenge vachienda, zvinova zvozokonzera kuti vasiye vanhu vakaremara panguva dzavanenge vachimhanya nevanhu kumabasa, vachiti ava havana basa. Vanozotakurwa nguva dzaienda kuma 9 nguva dzemabasa dzatotanga kare.
VaBrian Sitole vekuWaterfalls muHarare, avo vanoshandisa wheelchair, vanotiwo vakawanda vakaita saiwo vane dambudziko guru pakufamba.
Dzungori pauche undodarikwa kana nemakumbi ringava chibhazi vanotokudarika just because we are on wheelchair. Vanoti kuti tivotakura munhu tizotakura neuche, hatina space.
Sachigaro veNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe kuchitongwiza, vaAlexius Zindoga vanoti mabhazi eZUPCO akakwirira zvekuti munhu ane wheelchair anonetseka kwazvo pakupinda mukati. Izvi zvinotsigirwa navaWatson Kupe vanomiririra vakaremara mudare reSenate.
Nyaya idzi togarudzisimudzo chero musenate chero macommittees, asi kazhinji kacho vanhu vanongogutsurira zvichibuda chero maminutes chero muhansadi riya rinonyora zvinenge zvaitika muparliamendi nemusenate, asi pakuzotora matanho okuti zvinhu zvacho zviitwe nezimplementation ipo panonyeta.
Vanoona nezvekudyidzana pakati pekambani yeZUPCO neveruzhinji, vaEvaristo Madangwa vanoti zvichemo zvevakaremara vari kuzviziva, uye ZUPCO iri kutsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko iri kubudikidza nekutenga mabhazi anoenderana nevakaremara.
Zvichemo zvese zvevakaremara zvinouya tinozviteerera, zvimwe zvachona tinozvikwanisa kuzvigadzirisa ipapo ipapo, sekuti vakaremara tatisi kuvaona vakamira makiyu emabhazi, tinotarisira kuvaona vachipinda mumabhazi kekutanga. Those were one of the challenges that I was going to address in that way. But in terms of getting bus compliant, the number steps and not the Zikanoku Kira is also Shiri Mugara to the Gazi Square.
Vamadangwa vanoti kambani yavo inogara ichipa dzidziso nguva nenguva kuvatyairi nemakondakita emabhazi nemakombi pamusoro pemabatirwo anofanira kuitwa vakaremara nevakwegura. Sangano reUnited Nations rinoti Zimbabwe ine vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vane urema hwakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Nao dzemitambo, sangano rePremier Soccer League rinoti riri kuunganidza vanhu vachabatsira zvikwata zvenhabvu kutevera zvinodiwa pakudzivirira chirwere cheCOVID-19 mugadziriro yaro yekudzoka kwemitambo yenhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanhu ava vachange vaine basa guru rekuona kuti zvikwata zvatevera zvinodiwa mukudzivirira kupararira kweCOVID-19 panguva yavanenge vachiita gadziriro yavo pamwe nepamitambo. Gwaro rabva kumukuru wekumahofisi esangano iri vaKenneth Ndebele rinoti vari kuunganidza vanhu vane ruzivo nezvinodiwa neWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano munyika kuitira kuti vavabatsire muhondo yavakatarisana nayo. Hurumende yakakomekedza vemitambo kuti vanofarira kutevera matanho ekudzivirira COVID-19 zvakadzama kana kuti mitambo iyi inomiswa zvekare. Vemunhabvu vakadarika danho rekutanga mushure mekunge vatambi vese vakanyoreswa nezvikwata vakaongororwa utachiona hwecoronavirus uo unokonzera chirwere cheCOVID-19. Makundano enhabvu ari kutarisirwa kutanga musi wa8 Chivabvu nemitambo yemukombe iyo ichaitirwa kuBulawayo, Harare, Mutare pamwe nezvishavane. Pari zvino zvikwata zvese zviri mubishi yegadziriro mushure mekutenga vatambi vatsva vekusimbisa zvikwata zvavo. Mongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti vachitarisa zvakaitika pamusika wekutenga vatambi, makundano emwaka uno achanakidza zvikuru.
Bora rebureneri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti Dynamos yakabuilda Rakin Nadolo kufrant yaizati yange isina vanhu vaigowesa. Boita seHarare City yakatora part of experienced players from Cape United. Ikatarisa Ngezi Platinum yakwanisa kusinecha naDenver Mukamba. Ti maplayers yakabva yakwanisa kutora magoalkeepers from AFC Platinum imi. Saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegoreni.
Varairidzi vezvikwata zviri muPSL vanoti vanonokerwa nemitambo kuti vatore mikombe ichange iripo. Asi murairidzi weCapes United Darlington Dodo anoti matambiro achaita vatambi vake ndio acharatidza ega kuti vachamira papi pamujaho wemukombe.
Mujaho saka kana uri mujaho munozotaura kana muchinge masvika kwekupedzera. Kana muchiri kuenda pamujaho hauzivi zvinoitika pakufamba. Isu tiri kufunga kuti regatiende mutambo newega wega, mutambo watakatasana nawo toenda mutambo nemutambo tichingofamba tichidaro.
Nhabvu muZimbabwe yakapedzisira kutambwa musi wa16 Mbudzi 2019 apo FC Platinum yakatora mukombe weleague. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutongi wedare repamusoro vatawanda chitapi vanoti vachapa mutongo wavo nemusi wechipiri pachikumbiro chemumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe namuzvare Cecilia Chimbiri chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Muno kwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba, olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu. Mhlazi ku-30 Mabasa 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
sidonethi i-personal protective equipment kuyancediswa ukuthi ama-health workers basebenze ukupreventa i-COVID.
Isibhedlela sekhansili yakobulawayo eseThornbury sithole isipho sempahla yokuzivikela ukubanjwa yi-COVID-19 eyama-PPE ezisebenzi zempilakahle.
Thina esikujabulelayo kuphela ukuthi abantu bethu akade bephakathi enkantolo bazokwazi ukuthi baphume bayahlangana lemdeni yabo bathole inkululeko yabo.
Ibandla le-MRP lithi amalunga alo akhululwe liviki ngemva kokuvalelwa okwenyanga yonke azaqhubeka elwela ilungelo lesigaba seMathebeleland kungakhathalekile lokubothwa kwabo. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Kulabantu abazinkulungwane ezedlula ezilithumi lambili 12,750 abahlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 okukhuphule inani lasebehlatshiwe solokhu loluhlelo lokuhlaba lwasungulwa ngonhlolanja babazinkulungwane ezedlula amakhulu amane lengxenye 400,771. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abantu asebehlatshwe ijekiseni yesibili e-COVID-19 vaccine eZimbabwe sebezinkulungwane eziphose zifike eziyisikhombisa 6,834 okukhuphulele linani laya kwabazinkulungwane ezedlula amashumi ayisikhombisa lasithupha 76,826 lokhe lwaqalayo uhlelo lolu. Ebantwini abahlolwe i-COVID-19 izolo abangamashumi amane lane babo batholakale bele-COVID-19 leli gciwane labulala ababili okukhuphule inani lasebebulewe yilo kwabedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1567. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ukwehla kwenani lasebetholakala belegciwane leli eZimbabwe kubangelwa yokuqiniswa kwemisebenzi langenhlelo zokusebenzelana kukahulumende lamankampani enhlanganiso ezizimeleyo empini yokulwisana lalolu bhubhano. Kunje abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights namhlanje baphe isipho sempahla ehlukeneyo yokusebenzisa ekumelaneni lokumemetheka kweCOVID-19 esibhedlela seThornbury Hospital. Esipha lesi sipho omele iZimbabwe Association of Doctors for Human Rights uDokotela Brian Banje uthe isipho sabo sijonge ukuncedisa izisebenzi zempilakahle ezisengozini enkulu yokuthelelwa leli gciwane.
Sidonethi i-personal protective equipment kuyancediswa ukuthi ama-health workers basebenze ukupreventa i-COVID.
Umeya wedolobho lakobulawayo uMnumzana Solomon Mguni ubonge kakhulu lesi sipho ethi sizanceda ekuthini izisebenzi zempilakahle zingakhathali.
Silabo dokotela ababona ngezamalungelo oluntu balethe kakhulu impahla esetshenziswa ngabodokotela omongikazi, i-personal protective equipment. Lokulandela uzananzela ukuthi eminyakeni odluleyo madokotela empilo akayekela ukusebenza, sithi bona ngakula mpahla elingeneyo ukuthi bakwanise ukusebenza. Okwamanje lapha eThornbrugh namhlanje babone kufanele ukuthi odokotela bonke bathole leyo mpahla ukuthi basebenzise, bazivikele labo nxa bevikela abantu bethu.
Umeni wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization, udokotela Alex Gasasira, uthi bayenza konke okusemandleni abo besebenzelana lohulumende weZimbabwe ukuncedisa ukumelana le-COVID-19 elizweni lokubona ukuba abantu bayahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Udokotela Gasasira uphinde wathi njalo bayajabula kakhulu ngendlela iZimbabwe esebenza ngayo ekumelaneni lokumemetheka kwe-COVID-19 kusukela emulini kusiyafika kwezomtholampilo. EZimbabwe sekulabantu abaphose bafike amachumi amane enkulungwane 38,235 asebahlolwa bafunyanwa bele COVID-19. Phakathi kwaleli nani kulenkulungwane ezingamachumi edlula amathathu lengxenye 35,594 abagule basila kulumkhuhlane. Isibhedlela seThornbrugh Hospital silabantu abahlanu abalaliswe khona ligcikwane leli, kuthi esibhedlela se-Ilangeni Center kulabantu abalaliswe khona njalo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Omela isigaba seHarare West edalele parliamente unkosazana Joanna Mamombe lomunye wakhe webandla leMDC Alliance unkosazana Cecilia Chimbiri asebevalelwe esitokisini okwenyanga ezimbili. Bazaqhubeka bephakathi ngemva kokuba umthethwandaba uthe uzakwethula isinqumo sokuthi baphiwe na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ngolwesibili. Ababili laba betheswa icala lokwephula iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngokwenza umhlangano lentatheli zindaba. Kuthi kwelunye njalo udaba lwezemthethwandaba, ilunga lenhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Webster GD uke wabotshwa lamhlanje emthethwandaba esetheswa icala lokubanga umsindo kodwa ngokuya kwesikhathi wakhululwa. Kusenjalo ibandla le-MRP lithi amalunga alo ayithoba munwe munye abotshwa avalelwa esitokisini okwenyanga eyodwa akhululwa liviki azaqhubeka elwela ilungelo lesigaba seMathebeleland kungakhathalekile lokubotshwa kwabo. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Velile Moyo.
Thina esikujabulelayo kuphela ukuthi abantu bethu akade bephakathi enkantolo bazokwazi ukuthi baphume bayehlangana lemdeni yabo bathole inkululeko yabo. Kodwa kwezepolitiki siyazi ukuthi lokho ke uhulumeni usibeke isikhupha, akula lutho olutheni alusolvile uhulumeni, usazoqhubeka futhi ebabopha abantu ngoba yena uvele usasele score asiamele ukuthi asisekle enguhulumeni. So siyakujabulela lokho kodwa sikubona nelinye ilihlo ngoba siyazi ukuthi leyi revolution njalo yistruggle esaqhubeka siyaphambili. Akubuyelwe emuva ekho singakusho njalo asihlehli, basazoboshwa abantu beboshwa kuqhubeka usiyaphambili ngoba ayikho inkululeko yake yeza kungazange kube nokuhlukumezeka okufana nalokhu. Kodwa ke sithi abethu kade besenkantolo hayi abaqini baye phambili bangaze besabuyele emuva ngoba uhambo luseselude kakhulu.
Sizwa kuthiwa belilomkhankaso okutshengisela enkundleni zokuxhumana ebulenjini, ungasitshela ukuthi lomkhankaso ungaba uphathisile na ukuthi kuthathwe isinqumo sokukhulula amalunga ebandlaleni?
Umkhankaso wethu ube yimpumelelo ngoba uhambile noma abantu besayesaba abaningi ukuthi bavele egcekeni bakhulume. Kodwa sikwaziyo ukuthi ke abantu bazogcina bekhuluma. Kodwa khonokho okwenziweyo emphakathini abantu basebenzile kubo Twitter, basebenzile kubo Facebook, basho amazwi baphikisa abaphikisayo. Kodwa sikwaziyo ukuthi ke udaba lufikile kuhulumeni. Kanti njalo ke na ne interview eyenzakale ebulembini la uEzra Chisa Sibanda ekhulumisana lomongameli uMqondisi Moyo. Nakhona kuveza amaqiniso amaningi mhlawumbe uhulumeni ade cabanga ukuthi abantu beke bawazi ngezehlakalo ezenzakalayo. Nakhona oku ukuthi kubonisa ukuthi uhulumeni lo locuku umuntu azehlala esigangeni kubone ngumhlaba wonke abantu bakusola kakhulu.
Umnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngesikhathi leZimbabwe likhangelelwe kumanyana lamanye amazwe ukunanza usuku lwezisebenzi, abomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi abeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi liqhubeka lisephulwa ilungelo lezisebenzi elizweni. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
AbeZTTU bathi isimo esibi sezisebenzi elizweni sesenze abenhlanganiso ebona ngezezisebenzi emhlabeni jikelele eye International Trade Unions Confederation bafake eZimbabwe kumazwe alocuku kakhulu kuzisebenzi, lanxa uhulumende eqhubekela phambili esithi uzimisele ukuzinakekela elandela imithetho yelizwe. Unobhala jikelele weZTTU umnumzana Jafet Moyo uchasisa kabanzi ngokuba kweZimbabwe kuluhlu lwamazwe alocuku kuzisebenzi ukwedlula wonke.
Iholo lezisebenzi liphansi kwamanje singathi ngama collective bargaining processes ehlulekile ke ukukhuphula ke iholo labantu ukuze abantu beholeke e-poverty bottom line ethexaxa.
Lesi simo esibi uMoyo uthi sesingezelelwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 nyakenye kwabangela ukulahlekelwa yimisebenzi kwezisebenzi eziningi, zona ezavele zathathelwa ilungelo lazo eligoqela ukutshengisela zikhonona uhulumende ecatsha ngobhubhane lolu.
Njengoba izisebenzi zehluleka ke ukubuthana ngendaba yokuthi uhulumende uthi kule lockdown, njalo sesibone le mthetho ebekhona nxa sikhangela ama-judgment ebekhona eminyakeni edlulileyo. Sibe le judgment embi okumangalisayo eminyakeni edlulileyo ethi abaqhashi bayakwanisa ke ukuquma i-contract yomuntu kumbe ukumisa umuntu emsebenzini bemnika inotice ye-3 months kuphela engalambadalo.
Kwasekelwa ngumnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare okhala ngeholo aliholayo lona athi kalaneli.
Abafuni ukunika izisebenzi imali ebaphilisayo, kabafuni labo ukuthi njalo ukuthi bebone ukuthi sisebenzi umuntu. Kudala sasikwazi ukuthi sisebenzi zazithi uhulumende ngakhuluma abaqhatshi bayigijima sebelezama ukuthi izinto zilunge kumuntu osebenzayo. Kuzafika isikhathi sokuthi isebenzi sizabona ukuthi kungcono ngiye emazweni kumbe ngizenzelwa kwami nxa esenelisi ukwenziwa.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-International Labour Organizations uNkosikazi Maria Mthandwa ongathandanga uthathwa amazwi utshele iStudio 7 ukuba abenhlanganiso zezisebenzi kuleli labengatsha zikahulumende kuyibo kuphela abangakhuluma ngesimo eselizweni, hathi inhlanganiso ayisebenzelayo. Uhulumende yena uthi uzimisele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi elizweni ogoqela ezakhe, ikakhulu ababalisi bona asebelesikhathi bekhala ngeholo elingeneliyo labezempilakahle. Unobhala wohlangothi lwabaqhatsha izisebenzi zikahulumende olwe-Public Service Commission u-Ambassador Jonathan Utaunashe uyakugcizelela lokho.
Definitely government is committed to continuing to improve the reward system.
Vele uhulumende uzimisele ukuqhubeka ethuthukisa indlela ezisebenzi zakhe azinakelele ngayo, hashi ngohlangothi lwezemali kuphela, lasekuthini zitholise okungcono
as well to optimize benefits to civil servants.
Lonyaka njenganyakenye izisebenzi kazikubuthana ukunanza lolu suku kulandelwa iziqondiso zokuzilondoloza ukuthelelana i-COVID-19 ezabe kwanguhulumende elandela ezabe enhlanganiso eye World Health Organizations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Uma umanispala wedolobho leGwanda usevalele izakhamizi amanzi ezilesikwelede somthelo osesifika kuzigidi ezingamachumi ayisitshiya ngalombili i-$180 million. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umasipala wedolobho leGwanda uthuthethe lelinyathelo lokuvala amanzi ngoba ezinye izakhamizi zile minyaka zingabhatali umthelo wamanzi. Iningi lezakhamizi libikwa ligcine ukubhadala umthelo wamanzi nyakenye ngesikhathi lizwe livalwa nge-COVID-19 lockdown. Unkosikazi Juliet Nyathi ohlalele uthini le-marriage olesikwelede sikamasipala senkulungwane ezingamachumi ezithupha zamadola $60,000 uthubane sezovalela amanzi engazange akathole isixwayiso ngaphambilini.
Bapho nguthutsha babuye bavala, asizange sinikwe i-warning ukuthi khona hhayi siyabuya ngelangela engaka sizovala amanzi. Besingakwazi ukuthi isikwelede sethu sinjani. Ngabo bona baqale basiyenza isimemezelo basitshela ukuthi sibe kwazi ukuthi sesilesikwelede esingaka. Kube buhlungu kakhulu ngikhangela ukuthi khona mina every month bengihamba ngisebhadala. Kodwa babengangichazeli ukuthi wena lesikwelede esingaka njalo imali oyibhadalayo ayikwani ama-tariffs. Nxa bekhweza ama-tariffs abo abasitsheli.
Isikhulumi senhlanganiso yabahlali beGwanda, uMnumzana Morvin Dube, uthi umasipala kumele aqale athonise izikwelede zakhe ezikuhulumende phambilini ngokuthi avalele izakhamizi amanzi.
Isikwelede about 90% of isikwelede esikhona esi-owayo ekumunicipality of Gwanda ikuma-government departments. Okuyikho ebese kukhangelele thina ukuthi i-municipality of Gwanda izayilwisanisa lama-government departments ayenelise ukuthi aclear zonke izikwelede lezo ezikhona ukuze bayiclear isikwelede sezino. Kodwa bona basuke bagijimela ukuthi bavalela abantu amanzi izihlali abahlali beGwanda, okuyikho kuyinto esibona kuyinto embi eyokweyisa abahlali beGwanda.
Umeya weGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uvumile ukuthi ngempela isikwelede esikhulu ngesikahulumende lanqangathandanga ukutho ukuthi ngasemalini.
Abantu izikwelede zabo zikhona sibili azimangalisi, kodwa izikwelede eziningi ngezikahulumeni. Last week I think ngizengayifike eHarare 30 July ngizama ukuthi sikhulumisane ngendaba naleyo ukuthi kanti madoda izikwelede zama-government departments zakhula zaze zaba ngaka. Izino akathe sifuna ukusitshayelela, but when we talk of government departments, isibhedlela okokuthi wide consultations are required ukuthi uziyovalela isibhedlela. Ze-therapy yiyo ama-government departments avele kuyikuthi alezikwelede ezesabekayo.
Umasipala weGwanda uthenga amanzi kuhlangothi olulawula umsebenzi wamanzi olezinwa abesethengisela izakhamizi. Okwamanje umasipala waleli dolobho olesikwelede sezinwa sezigidi ezilikhulu lamachumi aphosa afika amane $139 million nyakenye. Abezinwa bagcinele behluthunela umasipala weGwanda izimota befuna leso sikwelede sibhadalwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izipho zakuqala ezomuthi wokulwisana le-COVID-19 zifikile kwele India namuhla zivela kwele Melika ngesikhathi lelo lizwe libhekane lokubhubha kwabantu abaningi kakhulu okubangelwa yilo mkhuhlane. Sokufe abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 e-India, njalo uhulumende uyehluleka ukuphatha lolu daba. Ele Melika lilethe imitshina yokuncedisa izigulane ngokuphefumula e-oxygen cylinders lokunye. Umongameli Joe Biden weMelika uphindele esigodlweni sakhe se-White House izolo ntambama evela edolobheni le-Georgia, lapho akhulume ngokwakuqala ngemali efika ama-trillion amane, $4 trillion, eyokuvuselela izakhiwo zeMelika esezigugile. njalo eyokuqhelisa ezinye inhlelo wokachalo kahulumende.
Inani labeZimbabwe abasebenza kwele Botswana okusemthethweni liyehle laya ngaphansi kwenkulungwane ezimbili kungokwakuqala eminyakeni edlula amachumi amabili lapho eZimbabwe elabona ukuqala kokubhidlika komnotho elizwe. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Inombolo esikhitshwekuyonale iviki lugatsha lukahulumente lwe-36 Botswana lutshengisa ukuthi inani labezimbabwe lencwadi zokusebenza eBotswana selehlile njalo eminyakeni elitshumi edlileyo bekulabezimbabwe abafika inkulungwane ezilitshumi akade belincwadi zokusebenza kwele Botswana. Kodwa ugwalo olukhitshwe i-36 Botswana lutshengisa ukuthi inombolo le isingaphansi kwenkulungwane ezimbili i-1901 ekupheleni kwampandula nyakenye. Lokhu kutshengisa ukwehla kusuka kunani elibelingaphezu kwenkulungwane ezimbili lambili i-2214 ngonhlangula nyakenye. Eminyakeni elitshumi edluleyo abezimbabwe kade besedlula inkulungwane ezingamatshumi akade belamaphepha okusebenza kwele Botswana. Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kucatshangelwa ukuthi kube lesandla ekwehleni kwenani labantu abalamaphepha okusebenza eBotswana. Umphathintambo obona zokungena lokuhlala kubantu eBotswana unkosikazi Anna Mukhethi uthi ofisi yakhe ilokhu iqhubeka isamukela isicelo samaphepha okusebenza kwele Botswana, kodwa uthi usizo abalupha abantu lwehlile ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19.
The ministry has also been seriously affected by these infections.
Ugatsha lwami luphazamiswe umkhuhlane lo osokwenze ukuthi siphuze ukuphathisa uzulu. Sizasebenza gadalala ukubona ukuthi inhlelo zethu ezifana lokuphathisa abantu ngencwadi zokusebenzisa lokuhlala elizweni zizaqhubeka ziphuma ngesikhathi.
Will continue to be provided in accordance with set timelines.
Omunye oweZimbabwe eHaborone umzana Andreas Banda uthi COVID-19 isithundubeza amathuba abantu okuza ukuthi bathole imisebenzi. Uthi ngaphambi kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 eleBotswana belivele liphakathi kohlelo lokunikeza amathuba omsebenzi ezandleni zezizalwane zakulelo lizwe.
Ukwehla kwenani labantu abangabe belencwadi zokusebenza kuleli, imbangela yakho ingaba yilowo umkhuhlane esilawo kulezi nsuku i-COVID-19. Njalo esinye isizathu uzananzela ela ukuthi abalapha labo sebefuna ababo abantwana babe yibo abaziphetheyo emsebenzini ethile. Kungakho ke ngaleso isizathu sibona inani labantu abadinga izincwadi zokuhlala lokusebenza kuleli zisiba phansi.
Umnumzana Mthabisi Dube uthi sekunzima ukuthola umsebenzi ngaphandle kwelizwe kungayisikho eBotswana kuphela. Inombolo esikhitshwe inhlanganiso International Organization for Migration IOM zitshengisa ukuthi kulabezimbabwe abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 akade besebenza phandle kwelizwe abaphindeleyo ekhaya ngenxa yokuphela kwemsebenzi ngesikhathi se-COVID-19. Udube uthi lesi isimo esingaqhubeka kwesikhathi eside esizayo.
Sekungaba yiyo i-new normal le ngaphansi kwe-COVID-19. Ama-job opportunities aya encipha emazweni atshiyeneyo okuzadala ukuthi abanye baphindele ekhaya. Yikho sibona kulabantu abalutshwana abaphiwa incwadi zokusebenza kwele Botswana.
Noma nje inani labezimbabwe abathola incwadi zokusebenza eBotswana selehlile, ugwalo lwe-36 Botswana lutshengisa ukuthi abezimbabwe lokhe kuyibo abaningi abokuza abasebenza kuleli lizwe baphose babe yingxenye ekhulwini 45.9%, belandelwa beSouth Africa bona baphose babe amakhulu ayisithupha i-593 okutshengisa okungaphezu nje lechumi lane ekhulwini i-14.3%. Labo kuza abangaphezu kwenkulungwane ezine 4,140 abasebenza kwele Botswana kutshengisa kwehla kwenani leli ngokulichumi ekhulwini 10%. Uma uqathaniswa lenombolo zikanhlangula nyakenye. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabrone kwele Botswana.
Kuleviki kuhlelo Woza Friday selethulela iqembu elizibiza ngokuthi umndeni kaKristu, lona elicula ingoma zomdumo wokholo lwesiKristu abakhonza kubandla leZion Church. Okuningi asikuzweni kuEzra Chisas Banda.
Rock of Ages,
Rock of Ages,
fight for me,
fight for me.
Rock of Ages,
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 Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock of Ages, Rock
umndeni kaKristu liqembu elidume kakhulu kubandla leZion Church. Namhla xoxa labo limelwe ngundodana Manda onguye umhlabelizi waleli qembu.
Ngizalwa lapho endaweni yaseDolali eNkayi. Kolo ngifunde eDolali, iprimary yami yonke ngayifunda lapho eDolali, nangase ngiya futhi esecondary eKhomayanga. Kwezomculo ngiqale ukungena kuyo ngo-2013, ngisacula kwenye ikhwaya umuzi wokuphila, ngase ngisiya kuumndeni kaKristu lapho ngikhona ngavula khona umndeni kaKristu nabanye abafowethu.
Iqembu leli lamalunga ngamathuma amabili lambili 22 lona labunjwa njani?
Umculo wekhwaya ubekuyinto besiyuthanda kakhulu ngathi njengami ngoba ngiwumuntu ozalelwe esontweni. Bekukhona amagruphu akade ethi mayidlala ngiyithande leyo nto futhi ngumuntu lona onesiphiwo sokucula noma ngifike endaweni abantu besho ukuthi kungani ungaculi. Ingakho ngase ngibona kufanele ukuthi sibe nayo igruphu, sibe nako sihlangane singabantu, ngase ngihlanganisa kabantu sahlangana. Umculo wethu ebantwini ufika kahle kakhulu ngoba nanko abantu bayawuthakazelela endaweni eziningi la ufika khona.
Ukuhlanganisa abantu kwezomculo besebenza kungela kudlephana kodwa leli qembu lisebenza kuhle lisiya phambili selilamadlalade ambalo.
Abantu bekungabantu abesizazana njalo sahlala phansi sabona kufanele ukuthi njengoba sisenza into yesonto sifanana nabantu abenza ifamily into yemndeni. Ama-albhamu esinawo awu-4. I-albhamu yethu yokuqala ithi yona sophumelela, esibili ithi amalanga wonke, esithathu ithi njengendluzela yomela amanzi, esifo yokugcina ethi umhawu wamudimu okuyiyona esikhiphe ngonyaka odlule.
Isikhathi sendlo ngumangoye bakwethu ulelizwi bani kubalaleli njalo umculo womndeni kaKristu utholakala nga?
Abantu mabahlale besethembeni likaNkulunkulu noma isimo sinzima kangakanani kodwa bengamdeli uNkulunkulu. Iy'ngoma zethu ziyatholakala kuma-YouTube, kuwo-Facebook sinawo amapheji esitholakala kuwo. Ngaseyitolo umculo wethu ungakatholakali, ungakwazi ukuthi uxhumane nathi laphana, uxhumane nokhuphi laphana ku-073-114-4181. Ngiyabonga.
Silibazana ngengoma zokholo silomndeni kaKristu uhlelo hoza hoza Friday
Simon Petro.
Yebo libele mpela sonto ebusisekileyo igama lami ngu Ezra Jesus Bana.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba.
Isibhedlela sekhansili yakobulawa eseThorngrove sithole isipho sempahla yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Ibandla le-MRP lithi amalunga alo akhululwe liviki ngemva kokuvalelwa okwenyanga yonke azaqhubeka elwela ilungelo lesigaba seMathebeleland. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.